Inindi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti yeino misoro yena uzeruza nasi chitatu chikumi 2018. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugees Day. Mutungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa vonyunyutirwa nevakawanda vari mumubatanidzwa uyu vachinzi vakatyora zvibvumirano zvavakanga vawirirana panyaya yekugovana kwevanhu vachakwikwidza musarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanovhura zvakare mugodhi weEureka Mine kumashonaland Central. Madzimambo oramba achizvidza mutemo wematare edzimhosva unovarambidza kupindira mune zvematongerwo enyika. Gakava pamusoro pegwaro revavhoti kana kuti voters roll rochiriritsa pakati peZimbabwe Electoral Commission nemapato anopikisa zvikuru mubatanidzwa weMDC Alliance. Mutungamiri weCapes United Vafarai Jerry vanodomwa pasina avakwikwidza kuti vavesa chigaro mutsva weCastle Lager Premier Soccer League vachitora basa rakasiyiwa navakeni mubayiwa. Muchirongwa cheDiaspora Forum paLivetalk na 8pm nhasi tiri kutarisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri munyika zvakasiyana-siyana pazuva iro pasi rose riri kucherechedza World Refugees Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page redu.